simba remagwaro nokubwinya kwamwari, simba remagwaro nokubwinya kwamwari. Ndoda kutenda Mwari zvikuru kwazvo nomukana uno kuti ndigopfuurira mberi nechidzidzo chinobva muchitsauko chekutanga chetsamba yamupostori Petro yechipiri. Ndinoyeuka kuti muchidzidzo chakapfuura ndakasimbisa chaizvo pamusoro pekushingirira nekushingairira upenyu hwakanaka muna Mwari. Ndaingokurangaridza kuti tiri kurarama munguva yevanhu vanoda zvinhu zvinongoitika zvega. Ndakazunzwa umwe achiti they do zvega, anzi zvinongoitika. Muteereri, zvekunamata hazvingoitiki, zvinotoshandirwa, zvinotoshingirirwa. Unotogarawo pasi uchironga kuti paupenyu hwangu hwekunamata ndinoda kuita sei. Ndinongakupe muenzaniso wezvinhu zvandakaita inini muupenyu hwangu gore rino. Chimwe chezvinhu zvandakaita gore rino ndechekuti ndakaita dzimwe tsarudzo dzandakaita dzine chekuita noupenyu hwangu hwekunamata, dzekushingirira nekushingairira. Ndakazvipa ini sarudzo yekuti zuva rimwe nerimwe ndinofanira kuverenga Bhaibheri. Ndinoziva kuti vamwe venyu mune nguva yakawandisa chaizvo zvekuti munotoshaya zvekuita nenguva yacho. Asi dai waiziva mashandiro andinoita ini mazuva ose, waizozviziva kuti chinhu chinonzi nguva kwandiri chinhu chakakosha zvakaita sei. Ndinoshanda zvinhu zvakawanda, ndinoita zvinhu zvakawanda muupenyu zvekuti nguva inondidhurira zvakanyanya. Ndinoshaya nguva yekuita zvinhu zvandinenge ndichida. Saka nekuda kwekuti ndinoshaya nguva yekuita zvinhu zvandinenge ndichida, nguva hachisi chinhu chiri nyore kwandiri kuti ndiiwane. Dzimwe nguva ndinotoshaya nguva chaizvo chaizvo yekuti ndiverenge Bhaibheri, kutoishaya chaiko chaiko. Saka kuti ndiwane nguva yekuverenga Bhaibheri ndinoita sei? Kuti ndiwane nguva yekuverenga Bhaibheri ndinotozvimanikidza kumuka mangwanani ngwanani vanhu vese vakarara, ndombowana nguva yekuverenga shoko raMwari. Hope dzinenge dzichitapira here? Dzangu dzinongotapira sezvinoita dzako, pamwe kutopfuura dzako, nekuti dzangu dzakazara nenyasha norugare. Saka ndinotapirirwa nadzo chaizvo. Ndeichidawo kurara chaizvo. Vadzimai vanenge vari pedyo vachindigunzwawo sekugunzwa kwaunoitwa iwe. Asi ndinotoshingaira kuti ndiwane mukana wekuverenga shoko raMwari. Kwete izvozvo zvoga ndakaita imwe sarudzo. Sarudzo yandakaita ndeyekuti ndinofanira kunamata zuva rega rega. Vamwe ndozviziva kuti mune nguva hazvinetsi, munongowana nguva yekuverenga Bhaibheri, pamwe unotoverenga bhuku rese reBhaibheri, hanguva yacho iripo, onamatawo. Awa yose uchinamata hazvina dambudziko kwaurizvo, nekuti une nguva. Asi munhu anorarama upenyu hwandinorarama inini anoziva kuti chinhu chinonzi nguva chinhu chandisingawani nyore nyore. Saka nguva yekunamata chaiyo chaiyo ndinotoishaya. Kuti ndiiwane ndinoshingaira. Kushingaira kwacho kunorevei? Kunoreva kuti ruzhinji rwakarara, ruzhinji rwuchidzipfodora, vachiridza ngonono, ndinomuka ndotora Bhaibheri rangu ndoverenga, ndowana nguva yekunamata Mwari. Ndikasadaro ndangobuda chete mumba kuti ndatanga kumhanyidzana nawo upenyu, ukaita zvekutamba hupanamati, ukaita zvekutamba huriverenge Bhaibheri. Saka zvinhu zvinotoda kushingaira. Dzimwe nguva unenge uchimanikidza maziso kusvinura uchiita fanika uchatora zvimwe zvimapegisi zvobva wapega ziso nechekumusoro kuti risatsinzinye, nekuti hope dzinenge dzakabaya. Unenge uchida kurara, unenge nyama dzakaneta, uchitadza chaizvo chaizvo kuti woita sei. Dzimwe nguva ndinoti kungopinda mumba kudai ndongogara pachigaro, ndongozonzwa pamwe ndaakutomutswa naadzimai kuti koma akuda kurara ipapo here. Nekuda kwekuneta, nekuda kwekushayiwa nguva, nekuda kwekuwandirwa nezvokuita. Asi ndiri mukushayiwa nguva imomo nemukuwandirwa nezvokuita, ndakaita sarudzo gore rino ndikati ini ndinoda kuzvimanikidzira nekurovedzera nyama dzangu nemiri wangu kuti mazuva ese ndiwane nguva yekutaura naMwari, mazuva ese ndiwane nguva yekuverenga Bhaibheri. Zvingaitika here kuti imwe nguva ndimboshaya nguva iyi? Zvinogona kuitika, asi ndinoshingaira. Ndizvo zvinhu zvinounza kukura pakunamata. Dambudziko rine vanhu vazhinji nderekuti vanofungidzira kuti kukura pakunamata kunongowanikwa kumasowe chete. Kukura pakunamata kunongowanikwa pakuzvinyima kudya chete. Kukura pakunamata kunongowanikwa pakunorara mugomo chete. Aiwa, kukura pakunamata kunowanikwa pamubatanidzwa wekudzidza shoko raMwari, wadzidza shoko raMwari, wova munhu anonamata, wova munhu anozvinyimawo zvekudya. Indinowanzoti zuva rokutanga roga roga romwedzi kunze kwepanew year, pakutanga kwegore apa, apo ndozoti miedzo inozondiwandira nokuti vanhu vazhinji vanenge vachingova mumweya womabiko. Asi mamwe mazuva ese aya, zuva rokutanga roga roga romwedzi, ndinoedza kuwana nguva yokuzvinyima zvokudya. Ndozoti kuna vamwe vanozviita kamwe chete pasvondo rega rega, indakaona kunge zvisingandiitire zvakanaka nekuti handidi kujairira kuzvinyima zvokudya. Ndoda kuti zvindirwadze, ndoda kuti zvindiyeuchidze kunamata. Ndoda kuti ndinzwe kuti ndakuita chinhu chandisingagari ndichiita mazuva ese. Saka ndinongozviita kamwe chete pazuva rokutanga romwedzi. Ndozvinyima zvokudya, ndowana nguva yokunamata. Kana ndiri muofisi mangu, ndinobva ndaudza vamwe vandiroshanda navo kuti kana runhare, kana muenzi, kana ani, hapana andinoda kuti apinde muno. Chihuri changu ndobva ndati kereketye, ndowana nguva yokunamata. Dzimwe nguva, nguva yacho inenge isina kumboreba, anogona kuva maminiti 10 chaiwo chaiwo kana kuti 10, asi ndinoendawana nguva yandoendaisa parutivi yokuti nditaure naMwari. Ndizvo zvinhu zvandakaona zvinokudza pakunamata izvozvo. Asi zvinoda kushingaira, zvinoda kushanda. Hazvingoitiki they don't do dzega zvandambotaura zvaizvo. Zvinotoda kuti iwe ushingaire, iwe uite chimwe chinhu. Dambudziko rine vanhu vazhinji nderekungofungidzira kuti vachangorota vaKristu vakasimba, vongomuka vasimba zvichibva muzviroto. Hazvibvi muzviroto, hazvide hope izvi. Zvinotoda kushingaira, zvinoda kushanda nesimba, zvinoda kunamata Mwari, zvinoda kutenda nyasha dzaMwari kuti dzikutungamirire, zvinoda kubatsirwa naMwari muzvinhu zvaunenge uchiita muupenyu hwako. Nekuti ukasabatsirwa naMwari unozoona kuti zvinokuomera, asi ukatendera kuti Mwari vakubatsire, ushande nesimba, uite sezvaunofanira kunge uchiita, unozoona kuti Mwari vanokuitira zvakanaka. Unozoona uchikura mukunamata kwaunenge uchiita. Kunamata kwacho kwete kungokura, asi uchinamata upenyu hunobudirira. Unoziva chinhu chinonzi kubudirira? Kukura hakusiko kubudirira. Kubudirira ndekuya kwekuti upenyu hwako hwekunamata hunenge huchinakidza, hunenge huchikwezva. Vamwe vanenge vachiti vakakuona vanokuchiva, vanonzwa kuti dai ndiri mutenda akaita saNgana, dai ndiri mutenda akaita saNhingi, nekuda kwezvauri, nekuda kwenyasha dzaMwari dzavanogara vachiona paupenyu hwako. Unoziva munhu anofamba naMwari mazuva ese haashaikwi. Unongomuona akasvika pedyo newe ane humwe upano hwaanounza hunokutaurira kuti uyu munhu waMwari. Unozvinzwa wega kuti pano ndiri pedyo nemunhu waMwari, nekuti ane upano hwaanawo, nekuti munhu anogara ari pedyo nokubwinya kwaMwari. Ndo zvinhu zvandaedza kusimbisisa zvikuru muchirongwa chakapfuura. Saka ndiri kuti ini, shanda nesimba, shingairira upenyu hwokutenda. Hazvingoitiki zvoga, zvinotoda kudeura ziya dzimwe nguva, zvinotoda kuzvimanikidzira nyama yako dzimwe nguva, zvinotoda kubva paya pakapfava paya dzimwe nguva, zvinotoda kuregera kudya zvinonaka, asi uchizviita bedzi kuti ukure pakutenda kwako. Chimwe chezvinhu chandakazvipira zvakare, ndakazvipira kuti Mwari andibatsire kuti ngura yose mukutenda kwangu ishaikwe. Ndakatozvinyora pasi Dai Mwari andibatsira kuti ngura yose iri mukutenda kwangu ishayikwe. Kana ndichitaura ngura ndirikutaura tunhu twese tunogona kuva mukuita kwangu tunonditadzisa kunyatsosvika pandinoda kusvika mukunamata kwandinoita Mwari. Angave matauriro, angave mafungiro, angave mafambiro, zvinhu zvese zvakaita saizvozvo. Saka muteereri ndozvandai kuyeuchidza muchirongwa chakapfuura. Saka ndinoda kuti iwe sekukuyeuchidza kwandakaita nekutaurira kwandakaita uve neupenyu hune zvibereko. Ndinotenda zvekuti kubva mukudzidza kwacho ikoko une chimwe chinhu chawakatobata uye chawakabuda nacho muupenyu hwako. Zvino ndinoda kuti ndisandapedza nguva ndibva ndangopinda muchikamu chanhasi uno kuti tigonzwa kuti iye Petro ndezvipi zvaanazvo zvaanoda kuti tigodzidza muupenyu hwedu. Muteereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti simba remagwaro nokubwinya kwaMwari. Simba remagwaro nokubwinya kwaMwari. Chikamu chino chataa kupinda ndinochitumidza ini kuti simba remagwaro rinoedzwa nezviprofita zvakazadziswa. Simba remagwaro rinoedzwa nezviprofita zvakazadziswa. Pandima 15 muchitsauko chekutanga chetsamba yamupostori Petro yechipiri. Tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko 1 pandima 15. Shoko roupenyu rinoti, zvino ndichashingaira kuti mugogona kurangarira zvinhu izvi nguva dzose kana ndaenda. Kuenda kunorehwa namupostori Petro pano ndicho chimwe chinhu chandinoda chaizvo kuti unge uchinzwisisa apo unenge uchiverenga shoko raMwari. Mupostori Petro ainge achiziva kwazvo kuti aizobva pano panyika achibuda mutabhenakeri pano pasi achienda kuna Baba. Ichocho ndicho chimwe chinhu chinowanzokanganikwa chaizvo navamwe vanhu muupenyu hwavo hwekunamata Mwari. Ufunge, hawaifanira kukanganwa kuti nerimwe ramazuva uchabuda mutabhenakeri ino uchienda kuna Baba kumusoro kudenga. Ufunge kana munhu achinga abuda zviya zvakangofanana nekubuda kwakaita vana vaIsraeri. Kubuda chaiko hakureve kuti munhu anenge apedza zvose. Handiti chero naivo vaIjipita vakafara chaizvo apo vaIsraeri vainge vabuda munyika mavo vachiti aiwa zvapfuura, asi hazvina kunge zvadaro. VaIsraeri havana kunge vapedza chinhu, asi kuti ndiko kwainge kuri kutanga kwerwendo rwavo. Dzimwe nguva kubuda kunoreva kutanga kwerwendo kana kuti kuvamba kwenhamo nematambudziko. VaIsraeri vakazofamba rwendo rwakareba chaizvo. Pakupedzisira pacho ndipo pavakazogona kupinda munyika yechipikirwa. Zvino kubuda kwaPetro hakwaizova magumo ezvose muupenyu hwake. Pakange pachine rwendo. Petro ataurawozve shoko rokuti tinofanira kuramba tichirangarira zvinhu izvi nguva dzose. Zvinotaurwa naPetro ndezvekuti izvo apa ainge atarisana nerufu aida chaizvo kuti munhu mumwe nomumwe agosara achirangarira zvinhu izvo vainge vayeuchidzwa naPetro. Tikaenda pandima yechishanu muchitsauko chino tinogona kuyeuchidzwa zvinhu zvacho, uye ndinotenda kuti uchiri kuyeuka chaizvo. Uye chimwe chinhu chaanoda zvekunyanyosimbisa ndiko kukosha neudzamu hweshoko raMwari. Shoko raMwari rinokosha zvikuru kwazvo muupenyu hwedu. Kana tichinge tarinzwa tinofanirwa kurichengeta uye kurishandisa chaizvo sezvazvinenge zvichifanirwa. Petro akambotiyeuchidza pashure apo kuti kudanwa kwedu kunofanirwa kuva chinhu chazvo kwadi uye tichirevesa. Zvino anoda zvekuti tigoziva kuti tine simba muupenyu hwedu apo patinofanira kunge takazendamira. Zvino ndinoziva hangu kuti pakadai apa mumwe munhu anobva atova nemubvunzo wekuti unoziva sei kuti Bhaibheri ishoko raMwari. Mubvunzo iwoyu unowanzomuka pose panotaurwa pamusoro peshoko raMwari uye nesimba ramashoko anobva kuna Mwari. Pandima 16 muchitsauko chekutanga chetsamba yamupostori Petro yechipiri. Tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko 1 pandima 16 shoko roupenyu rinoti, nokuti hatina kuteerera ngano dzokufungwa nenjere nguva yataka kuzivisai simba nokuuya kwashe wedu Jesu Kristu, asi takanga tiri vanhu vakaona umambo hwake. Ichi ndicho chimwe chinhu chinokosha zvikuru kwazvo kuti tigoona muupenyu hwedu. Hatina kuteerera kungano dzokufungwa nenjere. Mashoko aya anondiratidza chete pachena kuti Bhaibheri pacharo handi manyepo yemunhu kana kuti ngano nokufunga kwemunhu. Aiwa, Bhaibheri handi zvirehwarehwa kana kuti madimikira zvawo. Bhaibheri kunyange rakanyorwa kare kare ishoko rinorarama uye rine chirevo muupenyu hwedu. Iko kurarama kwaro chaiko ndechimwe chiratidzo chinongondiratidza pachena chaizvo kuti ishoko raMwari. Ndinotenda kuti kwatakabva ndakambotsanangura chaizvo pamusoro pekuti sei riri shoko raMwari nesimba raro uye nekuvapo kwaro. Zvino handidi kuti ndigare zvakanyanya panyaya yacho iyoyo. Petro anoenderera mberi achitaura mashoko anotiwo, asi takanga tiri vanhu vakaona umambo hwake. Zvino zvichida ungava nemubvunzo mauri wekutiwo, koiye angaona kuuya kwashe anga azviona riini? Ndinotenda zvikuru kana uchifunga saizvozvo, nekuti zvinondiratidza kuti unenge uchida chaizvo kudzidza. Zvino mhinduro yangu chete ndinoda kuti nditini, Petro achazobudisa hake pachena kuti ainge achitaura pamusoro pokubwinya kwaJesu pagomo. Pandima 17 nendima 18 muchitsauko chekutanga chetsamba yaApostori Petro yechipiri, shoko roupenyu rinoti, nekuti iye wakapiwa kukudzwa nokubwinya naMwari Baba panguva iya yakauya inzwi rakadai kwaari richibva kukubwinya kukurukuru richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira. Inzwi iri takarinzwa isu richibva kudenga nguva yatakange tinaye mugomo dzvene. Ndatizvo unozviwana pandima 17 nendima 18 muchitsauko chekutanga chetsamba yaApostori Petro yechipiri. Ndinobva ndangoona pachena chena chaizvo kuti Apostori Petro ainge achitaura achinongedza pachinhu ichi chakanga chaitika kwaari. Ini ndinofunga kuti zvichida vana Petro vakabva vatotanga kuimba ipapo rwiyo rwuya runotirwo, tiri kuona umambo hwekudenga, tiri kuona umambo hwekudenga. Ichokwadi kuti umambo hwekudenga hwainge hwaratidzwa kwavari naMwari nenzira yakasarudzika chaizvo. Ndinoda kuti mushure mechidzidzo chino wogozoverenga Evhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 16 pandima 28. Evhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 16 pandima 28. Uye ndinoda kuti wogozofungisa chaizvo pamusoro pemashoko ashe Jesu Kristu, utsvake chaizvo kuti ko Ishe vanga vachirevei chaizvo. Mupostori Petro zvichidane zvaakaona, kana achitaura iye angataura hake, uye munhu haangafaniri kuzvienzanisa naye nekuti iye ainge anashe. Uye ndinotenda kuti Mwari vaiva pamukana wokupinda munyaya yezvomweya. Vanhu vazhinji vanotaura vachitsanangura ndima iri muevhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 16 kubva pandima 28 kuti ndipo pakaburuka umambo hwaMwari panyika. Asi chinhu chandinoda kuti ugocherechedza ndechekuti icho pakava nekanguva kakavapo kubva pachitsauko 16 ndima 28 kuenda pachitsauko 17 pandima yekutanga neyechipiri muevhangeri yakanyorwa naMateo. Saka kwandiri ini handi chinhu chimwe chete, kubwinya kwaJesu chaive chiratidzo kana kuti mucherechedzo woumambo hwaMwari. Mozisi naEria vakabva vaonekwawo pamwe chete naShe. Mozisi ainge achimirira mirayiro yomutestamende yekare, uye Eria ainge achimirira vaprofita vose vemutestamende yekare. Zvino vanhu ava chiiko chavainge vachikurukura? Vainge vachikurukura pamusoro porufu rwaJesu, pamusoro pokubuda kwaJesu mutabhenakeri yomunyama yakanga ari achienda muupano hwaMwari Baba. Ndizvo zvavakanga vakanyora mutestamende yekare, uye ndizvo zvavanotaura pano mukubwinya kwake. Petro anotaura kuti akanga anaye pagomo apo Ishe vakabwinya. Iye akanga ari chapupu chakaona namaziso chaicho. Zvino anobva ataura mashoko anoshamisa pandima inotevera. Ngativerenge ndima 19 muchitsauko chekutanga mutsamba yaApostori Petro yechipiri. Tsamba yaApostori Petro yechipiri chitsauko 1 pandima 19. Shoko roupenyu rinoti, uye tine shoko rouprofita rakasimba kwazvo, ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera, rakaita somwenje unovhenekera mune rima kusvikira utonga huchitsvuka nenyama sase ichibudira moyo yenyu. Kana achitaura shoko rouprofita, anenge asingangotauri chete pamusoro pezvichazouya munguva inotevera. Mumwe munhu akangonzwa chete pamusoro penzwi rechiprofita, anongofunga chete pamusoro pekutaurwa kwezvinhu zvichazouya munguva inotevera. Asi mupostori Petro kana achitaura shoko rouprofita, anenge achitaura pamusoro peshoko raMwari, shoko rose zvaro, nekuti anotaura magwaro achibudisa pachena kuti akataurwa naMwari. Kana achizotaurawo pamusoro pevaprofita, anobva abudisa pachena chaizvo kuti vanotaura shoko zvichibva kuna Mwari chete. Asi kunyange zvakadaro zvazvo, kuna vamwe vaya venhema vanotaurawo zvenhema uye vachitaura zvinobva mupfungwa dzavo. Kunyange zvazvo zvakadaro, Mwari vakakwanisa kufemera vavo vavaida kushandisa kuti vagogona kunyora magwaro matsvene. Ichocho ndicho chinhu chikuru chinopa kuti Bhaibheri rive chishamiso chikuru kwazvo. Unoona, shoko raMwari haringori chinhu chinoyera chete, asi ndingangoti rinovawo nehunhu, rakangofanana naIshe Jesu Kristu, avo vaiva Mwari uye nenguva imwe cheteyo vari munhu. Ndinotenda Mwari zvikuru nemukana uno kuti tinge tichiwana nguva yokudzidza shoko raMwari tiri pamwe chete, tiri munyama yedu. Chidzidzo chanhasi chinogumira pano. Inga vakataura vanhu vakuru vakati chisingaperi chinoshura. Chinotevera chichange chichibva muchitsauko chechipiri chetsamba yamupostori Petro yechipiri. Shoko randinoda kukusiyira nhasi uno nderekuti iro, cherechedza simba remagwaro, uite zvose zvinodiwa naMwari muupenyu hwako. Mwari wokudenga denga vakukomborere.